manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 28 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ishe ndiweni vanobvisiswa mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora. Vaiwe varwi verusununguko nhasi vayambira European Union kuti havasi kuzopeta maoko nyika dzesangano iri dzichishandisa MDC kupamba nyika zvakare sezvadzakaita apo dzakapamba Africa. Asi munyori anoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu MDC muzvare Maureen Kademaonga vashora mashoko aya vachiti sevarwe hondo ndivo vanofanira kuziva kurwadza kunoita udzvanyiriri kana kumbunyikidzwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga amhanyisana nevanhu panze pedare repamusoro reBulawayo High Court nhasi masikati, apo mumwe mutongi wedare iri abvuma chikumbiro chekuti Ishe Felix Ndiweni vabhadhari mari yechibatiso. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanhu vange vari panze pedare vaimba vachifara mushure mekunge vanzwa kuti mutongi wedare Justice Thompson Mabhikwa vange vabvuma chikumbiro chaIshe Ndiweni chekuti vabhadhari mari yechibatiso. Justice Mabhikwa vati mushure mekunzwa kubva kugweta raIshe Ndiweni pamwe nemuchuchisi vaona zvakakodzera kuti Ishe Ndiweni vabhadhari mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora. Muchuchisi wedare vakuda kwashe Jaravaza vange vapikisa kuti Ishe Ndiweni vabvumidzwe kubhadhara mari yechibatiso vachiti sezvo vatove mujeri vanogona kuzotiza kana dare rikati nyaya yavo inzwikwe vachibva kumba. Asi rimwe remagweta aIshe Ndiweni muzvinafundo Welshman Mwewe vati Ishe Ndiweni munhu anozivikanwa uye ane chiremera munzvimbo yavo, vakatiwo vanoona chikumbiro chavakakwidza kudare chekuti mutongo wavakapiwa usendekwe parutivi chichibudirira zvekuti Ishe Ndiweni havana chikonzero chekuti vatize. Justice Mabhikwa vabvumawo kuti havaone chikonzero chekuti Ishe Ndiweni vangatiza kana kuchitariswa kuti vakapedza mazamakore anopfuura maviri vachiuya kudare pose pavaidiwa apo nyaya yavo yainzwikwa mudare. Rimwe remagweta aIshe Ndiweni vadhumisani Dhuve vati vafara zvikuru kuti Ishe Ndiweni vabvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso.
Sounds the right candidate for bail because meta in my prospects akawanda on appeal court. So he's been granted bail $500 and also anofanira kureporta every week ku ndaba zina police up to until meta is finalized.
Ishe Ndiweni vakapiwa mutongo wekugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekupwanya zvivakwa zvepamusha wemumwe murume wemunzvimbo yavo yendaba zinduna mudunhu reMatabeleland North. Vamwe vanhu 23 vakabatwa nemhosva imwe chete naIshe Ndiweni vakanzi vaite community service. Ishe Ndiweni vari kupikisa mudare repamusoro kuwanikwa kwavo vaine mhosva uye mutongo wavakapiwa. Zvichakadaro, mapurisa anodzivirira mhirizhonga ambomhanyisana kwekanguva kadiki nevamwe vanhu vange vari panze pedare vakamirira kunzwa zvabuda mudare. Vanoziva zvaitika vaudza Studio 7 kuti vanhu vanopfuura vaviri vasungwa mushure mekunetsana nemapurisa uku. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Thank you. Vamwe vaive varwiri vehondo yerusununguko nasi vayambira sangano reEuropean Union kana kuti EU kuti havasi kuzopeta maoko nyika idzi dzichishandisa MDC kupamba nyika zvakare sezvadzakaita apo dzakapamba Africa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, munyore anoona nezvevakarwa hondo mupolitbureau yebato riri kutonga reZANU-PF, vaDouglas Mahia vati zviri pachena kuti nyika dzemuEU dzatanga zvakare kurwisana neZimbabwe uye vati vakazvipira kupinda muhondo zvekare. Mashoko avaMahia anotevera mashoko akabudiswa neEU svondo rapfuura ichiudza hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu pamwe nekusavambunyikidza. Izvi zvinotevera kupambwa nekurohwa kwevanhu vakawanda munyika vanosanganisira nhengo dzeMDC pamwe nenhengo dzemasangano anoshanda akazvimirira. VaMahia vati havasi kuzorega simba rekutonga nyika richidzokera kumuvengi zvekare, vachiti EU iri kutsigira mapato anopikisa nekuti iri kuda kupamba Zimbabwe zvekare.
Isusu papawa tine kambo katairwa ikataimba isusu kuti munyaya dzedu dzokuzvitonga kwenyika we will never stop fighting. In other words, we will defend the political power that we get.
VaMahia varamba kuti pane vanhu vari kupambwa kana kumbunyikidzwa munyika vachiti mashoko emanyepo ari kutaurwa nevavengi.
No. Varungu vari kuita izvozvo. Don't forget kuti ava varungu ava vamwe ava veopposition varungu. Saka anogona kutora boxi remunhu akafa kudai zvonzi ndiye munhu akafa uyu akaurayiwa. Where do we get evidence that haana akafa neiye pamwananga akafira kumucha? Where do you get that? We know about such propaganda. Isus, we did the same propaganda. Muhondo yeChimurenga tabata varungu. Tambata toyesa moto, tavesa moto, obva akuita sari kugotswa, togara varungu vouya. Vauya votiona tiri voto vatatiza zvonzi magandanga ari kudya varungu atiti hapana ipropaganda.
Asi munyori anoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu muMDC muzvare Maureen Kademaunga vashora mashoko avaMahia vachiti semurwi wehondo, vaMahia nevamwe vavo ndivo vanofanira kuziva kurwadza kunoita utsvanyiriri kana kumbunyikidzwa.
Kuti munhu azoti zvinhu izvozvo zviri kumuka zvichingobikwa kune imwe nzvimbo kana zvichitaura manyepo zvinhu zvakashata, isusu mafungiro edu ndeyekuti vaMahia nevamwe vavo ngavakurudzire kana kuti ngavape mapurisa nguva yekutarisa nyaya idzi, nekuti satina kubata kuti uyo ndiye azviita. Asi sekuziva kwenyu panoenda vanhu kana kunoripota kumapurisa kana kuti ukasangana nechiitiko chakaita seichocho chekuti mumwe munhu akanganisa ugaro hwako, une mvumo yekutaura kuti ini ndiri kufungira nhingi nanhingi kana kuti ndinoziva kuti ndakambonetsana nanhingi panguva yakati. Saka isu tichitarisa kumashure kwatabva, bato reZANU-PF pamwe chete nehurumende yavamunangagwa yatiraikidza kuti vanhu vanokwanisa kuita zvinhu zvakadaro zvekuabdakta vanhu zvekurova vanhu.
Muzvare Kademaunga vaudza Studio 7 kuti hachisi chokwadi kuti MDC inoita zvido zvevarungu vachiti ibato rinomirira zvido zvevana vemuZimbabwe kwete zvevarungu.
Saka nhau dzatinotaura isusu hadzinei nevarungu vavari kutaura nezvavo. Varungu vavo vacho vari kutaura vekunze, vasiri vemuno havagari muno nesu, havasangani nematambudziko atinosangana navo mazuva ese. Saka kuti vati ivo zvinhu zvatiri kuita tiri kuitira varungu, ndinofunga kuti kushora vana veZimbabwe uye kurekiza kuti havana hanya nekuti ivo vari kudya vachiguta.
Zvichakadai, muzvare Kademaunga vaudze Studio 7 kuti kubvira musi wa16 Nyamavhuvhu kusvika nhasi pane nhengo zana nemakumi mapfumbamwe neimwe dzebato ravo dzakapambwa kana kumbunyikidzwa uye dzimwe dzenyaya idzi dzave kuongororwa nemapurisa. Zvichakadai, vanokokera nhengo dzeZANU-PF muNational Assembly vapupuraito garepi nhasi vakumbira hurumende kuti iumbe mutemo unoranga vanhu vanoenda kunze kwenyika. Vachinokumbira kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi izvo vati zviri kutambudza vanhu vakawanda munyika. Asi vaMathias Mateo veMDC vati zvirongwa nemitemo iri kugadzwa nehurumende ndizvo zviri kuomesera vanhu.
Saka vanhu vedu havachakwanisi kutenga zvinhu, mabhazi haachakwiriki kubva pano kuenda kuchipinge is more than $100. Saka tinokumbirawo madam speaker mam kuti nyaya iyi igadziswe nokukurumidza. Zviri kuita vamutuli vari kutamba nelife yevanhu, vanhu vaakupera kufa kumamisha uko nenyaya yekushaya mapilzi eBP neshuga.
Mune imwewo nyaya, sachigaro vekomiti yekanzuro yeHarare inoona nezvevashandi vaJacob Mafume vazivisa kuti kanzuro yeHarare ichawedzera vashandi vayo mari nezvikamu zvinodarika zana inove mari yaifanirwa kupiwa muna 2017 na2018 kuti vakwanise kuramba vachiva kubasa.
Tichiri pakati pekuda kunegosheta zviri kuitika zve2019, pane iyo inonzi hardship yakaintroduswa nehurumende apo yaona kuti yakonzeresa mahardship munyika. Yakabva yati tinofanirwa kunge tichipa vashandi hardship allowance. Saka hardship iyoyo tirikupa vashandi takatarisana nekunegotiate kwatichaita for 2019.
Asi vamafume vati izvi zvinokwanisa kuitika chete kana hurumende ichinge yapa mvumo kukanzuru yeHarare iwedzere budget rayo regore rino kana supplementary budget iro vati rakatoendeswa kubazi rinoona nezvematunhu nemadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangudla.
Vashandi vemabhanga vakawanda vari kurasikirwa nemabasa zvichikonzerwa nekusamira zvakanaka kwehupfumi uye kushandiswa kwemichina yechizvino zvino. Bhanga reFirst Capital Bank riri kugumura vashandi 120, reCBZ riri kunzi ritarisirwawo kugumura vashandi 100, ukuwo bhanga reStandard Chartered richinzi rinoda kuvhara mapazi akawanda munyika rosara nematatu chete. Vashandi vari kumiswa mabasa vanonzi vari kubva ari maoko chete sezvo vemabhanga vari kutadza kuvabhadhara mari dzavo dzechigumura. Kuti tinzwe zvizhinji nezviri kuitika mumabhanga, tabata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa, vanovazve mutungamiri wesangano reZimbabwe Bank Allied Workers Union.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka nokuda kwezvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti vamiriri eupfumi hwenyika haana kugadzikana. Saka mabhengi mazhinji nemamwewo makambaniwo zvavo ari munyika vari kuona kuti ramangwana harina kujeka. Saka vazhinji vavo zviri kuvaomerawo, vamwewo vari kutorawo matanho ekugadzirisa ekugara vagadzirisa kuti zvikasazofamba zvakanaka mune remangwana vasapinde panyatwa. Saka vazhinji vavakutarisa kugumura vashandi mumabasa seimwe yenzira yavari kuti ndoyo ingatovabatsira pamusoro pekuoma kwekusagadzikana kweupfumi hwenyika. Kwozotizve mabhanga magara mune nyaya iripo yekuti mabhanga mazhinji akuda kutora mishina makombiyuta vachishandisa marobots vachifambidzana nezviri kuitika pasi rose iri kunzi Fourth Industrial Revolution kana kuti Future of Work. Saka tine mabhengi mazhinji ari kugumurawo vashandi nokuda kwedanho iroro. Saka iko zvino tine mabhengi akaita seCBZ yakabva kugumura vanhu vanosvika kuzana, First Capital Bank iri kugumura 120, zvichiratidza zvekuti dambudziko riripo nderekuti vanhu vari kugumurwa iko zvino vari kuenda vasina chavanacho. Vamwe vacharuza midziyo yavo, vamwe vachasungiswa. Saka kune kuchema kwakanyanyisa kune bongozozo. Vana Standard Chartered Bankwo vari kufamba nedigitalization iyoyi, vari kutiwo vachada kusiya mabranch matatu chete munyika yese. Saka zviri kureva kuti mabasa mazhinji eStandard Chartered Bank atorwa aendeswa kuNairobi, atorwa aendeswa kuChennai kuIndia. Muno musara musina mabasa, uyezve mari yeforeign currency ndo inenge yakubuda ichinobhadhara mabasa aya ari kunze. Saka zvinhu zviri kuda kuongororwa zvisina kumira zvakanaka.
Saka tichitarisa iko kuStandard Chartered uku, mungati vanhu vangani vari kutarisirwa kuti vanogona kurasikirwa nemabasa?
Standard Chartered iri kuita kachitsotsi katinoona kuti iri kuitira kuti hurumende nemakastoma nevashandi vasakurumidze kuona zvairi kuita. Iri kuti ikati gare 2 months yoendesa kana 20, yoendesa 40, yoendesa 30. Saka iko zvino havasati vatipa kuti vari kuendesa vangani, asi tirongonzwa nerunyere kupe kuti pamwe angaendesa pakati pe30 ne40.
Mutungamiri wesangano reZCTU vari mutungamiri weZimbabwe Bank Allied Workers Union vaPeter Mutasa vari parunare muHarare. Tabatawo vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu, avo vanotiwo naivowo sevashandirwi vaomerwa nezvinhu sezvo upfumi hwenyika huri kumawere.
Mukatarisa mamiriro akaita economy ndeyekuti zvinhu zvihombe zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hufambe zviri kushota kana zviri kushayikwa, zvinova izvo kuti magetsi, mvura nefuel. Tingati energy, hakuna energy yakakwana munyika. Saka makambani haangagone kuproducer zvakakwana asina zvinhu zvekushandisa kuti aproduce. Saka makambani mazhinji anenge ari pacapacity utilization yakadzikira. Kana chiti capacity utilization kuti capacity yamunayo muri kuproducer zvakadii. Capacity yacho yakadzikira zvikuru. Vazhinji vari kuproducer at between 10 and 20% capacity. Saka mukaona zvakadaro it means mabudget enyu amunee makabhudgeta kuti tichawana mari yakati hamuawani nokuti hamusi kuproducer. Saka izvi zvinhu zvenyu zvamuprodusa zvinodhura nokuti hamusi kubhenefita from yatinoti economies of scale. Kana muchiproducer zvinhu en mass zvinochipa nokuti muri kubhenefita from economies of scale. Asi kana muchiproducer ma1111 zvinokudhurirai nokuti muri kurana mushini wese unofanira kuproducer zvinhu zvakakwana iwe uchingoproducer 10% or 20%. Saka zvamunoshandisa kumurana mushini zvakangofanana chero muri kuproducer zvinhu zvishoma kana zvinhu zvakawanda. Saka makambani ari kuomerwa zvikuru. Saka hatingashamisike kana pane makambani ari kuita chigumura kuti ava vanhu vashandi chimboendai kubva nokuti hapana basa. Nokuti kana vakaramba varipo muchada kuvabhadhara hamuzokwanisi kuvabhadhara nokuti hamusi kuita mari yacho yekuti muvabhadhare. Saka izvozvo zvatotanga zvaakuita kunge tadzokera kuna 2008. Saka mabhizinesi ari kuomerwa zvikuru. Saka mukazonzi chikwidzai masalaries evanhu vasiri kushanda 100%, vari kushanda 10% or 20% of the time. Hazvizokwanisi kuti muvape salary yavari kuda chero muchida henyu kuvapa.
Vashandi vari kuchema-chemawo vamurefu kuti dzimwe nguva vakagumurwa havasi kupiwawo mari nemakambani zvekuti vari kusara vogumisira vodya nhoko dzezvironda.
Kana kambani ichigumura inenge ichitoti hatisisina mari. Saka kana musisina mari mukutotirai kuti musevhe tishoma twamuinatwo itwotwo. Saka dzimwe nguva mari yacho yekupa vanhu inenge isina kukwana. Saka munogona kuzoipiwa over a longer period. Asi kambani ikatovhara zvakutoreva kuti kubhadhara vashandi kwacho kunogona kutonesa nekuti kunenge kusisina kwekuwana mari yacho yekubhadhara vashandi. Kusara kwekuti matoita liquidate the company, maakutengesa zvirimo mukambani, motikari, mishini kuti muwane mari yekuzobhadhara vashandi. Saka ndokuoma kwazviri kuita kuti kana manga musingaproduce munenge musingameke mari.
Mutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vachitaura vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Muchirongwa icho tinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika. Nasi tiri kutarisa vatendi vechikristu vanogara muAmerica vane musangano wavo wepagore pasi pesangano reChristian Fellowship International kana kuti CFI. Musangano wegore rino uri kuitirwa kuAtlanta kuGeorgia kubva musi wechishanu musi wa30 Nyamavhuvhu uchipera nemusi wesvondo musi wa1 Gunyana 2019. Vakaronga musangano wegore rino ndimufundisi Jafet Ndemera avanoti vachauya kumusangano uyu vachashumirwa nekufadzwa nenziyo kubva kuna mufundisi Togi Chivaviro avakaimba kambo kakaita mukurumbira kanonzi Ebenezer. Praxidis Jeremiah weStudio 7 aita hurukuro namufundisi Ndemera pamusoro pemusangano wavo.
Tine musangano weChristian Fellowship International. Uyu mubatanidzwa wemasangano akatanga muno mudiaspora matingati muAmerica zvikuru sei. Tine tarisiro yokuti akasvika kunana Canada nekunana UK. Saka mubatanidzwa wemasangano we come together kamwe pagore paLabor Day weekend inoyi tichizo vapamwe chete tichinamata nokurumbidza nokuvakana pamaworkshops nezvimwe zvinhu zvinobatsira mukurarama kwedu mune ino nyika.
Muchishandisa rurimi rwupi?
Tiri kushandisa rurimi rwechishona, Ndebele, English. Tine hama dzatijoina vamwe through marriage, vamwe wenekungo neevangelism. Tave nehama dzinobva kunana South Africa, kuZambia, kuNigeria, kuHaiti.
Ikereke rimwe chete here?
Makereke akasiyana pakuti isu mahost gore rino, for example, tiri mufananidzo unomirira CFI. Pilgrims Community Church mubatanidzo wevanhu vekuZimbabwe vari muAtlanta vakabva kumasangano akasiyana. Ini ndakaodenwa kuMethodist inonzi AME Church. Asi taungana muno muAtlanta tikaona kuti kuna vanhu vanga vari maLutheran kumusha asi vasingachafiti muno, maCatholics. Wakava mubatanidzo wakatakati Pilgrims Community Church. CFI imodel ye Pilgrims Community Church pakuti vanhu vari mu CFI vanobva from Catholic to Methodist to Lutheran.
Ndivanani vari kuuya gore rino?
Gore rino takaropafadzwa pakuti Pastor T.T. Chivaviro, the gospel legend ve Ebenezer, vanenge vainesu varivo our main preacher, uye varivo futi muimbi wedu mukuru watinai. Asi tina ma pastors all over America, most of whom are already very affiliated ne CFI. Tina Pastor Malele vari kubva ku Canada. Vana Pastor Sundire vari kubva ku Harvest ku Dallas. Tina Pastor Patrick Kwesha. Tina Minister Maim Simbe is traveling all the way from Zimbabwe. Vachange vainesu.
Nguva dzedu ndodzadyana, ngatichingoti muchidimbu. Musangano uriko rini pamwe chete nekuti unopera rini. Uye vasati varegista pari zvino vanokwanisa kuuya here vari munharaunda iri pedyo?
Musangano uripo Friday, August the 30th, pa Crown Plaza Hotel, 1325 Virginia Avenue in Atlanta, Georgia. It's only 10 minutes kubva pa airport. Vasati varegista kuimba yaMwari magoni haavharwi. We will do our best nokuti vanhu vane zvikonzero zvakasiyana zvingange zvakonzera madelays.
Mufundisi Japhet Ndemera vesangano reChristian Fellowship International vachitaura naPraxedis Jeremiah weStudio 7. Vanhu vanga vachiratidzira mukati meguta rePretoria muSouth Africa vapedzisira vorwisana nemapurisa mushure mekunge vanhu ava vatanga kupaza zvitoro vachitora zvinhu pamwe nekupisa zvimwe zvitoro. Kurwisana uku kunotevera mhirizhonga inonzi yakatanga nezuro pakati pevatyairi vemichovha nevamwe vanonzi vari kutengesa zvinodhaka munzvimbo dzinokwirirwa michovha. Vemichovha ava vanonzi vari kupomera vekune dzimwe nyika mhosva yekutengesa zvinodhaka zvikuru nyaope. Kurwisana kwanezuro uku kunonzi kwasiya mutyairi wemuchovha mumwe chete afa, izvo zvaita kuti vemichovha vashandise mabhazi kuvhara migwagwa mukati meguta. Mapurisa anonzi azokwanisa kudzikamisa mhirizhonga iyi mushure mekushandisa hutsi hunokachidza pamwe chete nemabara asingauraye kana kuti marabba bullets. Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vanoti mhirizhonga iyi yakanganisa zvikuru upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoshandira mukati meguta sezvo zvave kutya kuenda kumabasa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Oko zvino kwatinyarare, asi kune dzimwe nzvimbo dzichiri kutsva dzapisiwa nedzapondewa namatombo, dzimwe yatinoti looting kuchirungu, dzichitogwa zvinhu zvichibva mumashops zvichiendwa nazvo navanhu vava vachingoita jambanja kana kuti pongozozo muPretoria. Nzvimbo dzanyanya kuva dzakanganisika ndidzozo dzePretoria CBD nekumarava stati inova iri padhuze nemupretoria kana kuti yavangobatana nepretoria. Bongozozo iri rakonzera kuti zvinhu zvese zvimire mupretoria, zvikuru uko zvinotsokutaura kwatiri kuita migwagwa yakatovhagwa namapurisa kwese kwese. Ukaenda kana kunana Acadia uku kwakavhagwa, Pretoria West kwakavhagwa, saka kupinda nokubuda mutauni kwaakutoneta. Asi nyaya yokurovana yachinyararei jambanyara richiitika kubva makuseni kusvika masikati vatinyararei. Chatinongoona vuti hwakabudirira vanhu vachibuda mucity center.
Chii chinonzi changa chakonzera kurwisana uku, Advocate?
Chinonzi chakatanga musindo nezuro. Kuno iyi pane mataxi driver, muno mataxi vanenge vachireva makombi, vanoi vakatanga kuti ticharatidzira tichidzinga vanhu vekune dzimwe nyika vari kutengesa madrugs kuvanhu vemuno kana kuti vanotengesa zvikuru nyaope, ndo yaichitaurwa. Ineni ndatotaura noumwe taxi driver wacho achitaura kuti vazhinji vari kuzviita kwai vanobva kuNigeria nokuTanzania. Saka kuno iyi mataxi driver pavairatidzira vakatanga kudzingirira mamwe maforeigners vachinda kumashops kwavo.
Zvine zvazviri kukanganisawo here zvizvarwa zveZimbabwe zviri muPretoria imomo?
Zvakanyanyisa vanhu vazhinji vanoshanda muPretoria macho ndevedu, zvikuru musanisaidi, mumahair saloon, mumarestaurants. Sasa ndakato itanda vandichitiza mutaoni because makuseni pandamboinda kwakuchakati nyarare asinga hoona ini kwaka yao kuvabva ndichibva ndatobuda kuma wani ndandava kutotiza kubuda mutaoni because ndaoona utsi hwaakuchibuda mumabuildings akasiyana-siyana vari kutoenda mashopu ega ega uyo wandanditaura nae taxi driver waitotaura kuti tiri kutsvaka mashopu ega ega anoi ane muforena pandanditoseka naye ndichiti saka munoziva sei kuti ishopu yamaforena vachingoti todziziva saka tinongosvika tichibhomba imomo vamwe vatoi vabakwa vane petro namapurisa vamwe vachitoisa matv mumashopu imomo saka zvava kungokanganisa munhu wese.
Awo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muPretoria. Zvichakadaro, mukuru wedunhu reGauteng muJohannesburg vaDavid Makura nezuro vakazivisa kuti nekufamba kwenguva dunhu ravo richadzika mutemo unorambidza vekune dzimwe nyika kutanga mabhizimisi vachiti vari kukanganisa zvizvarwa zvemuSouth Africa. Mo Blessing Njoma anotipa nyaya inotevera.
Vamakura vakataura mashoko aya mudare ravo redunhu apo vakange vachipindura mibvunzo yaibva kune dzimwe nhengo dzedare ravo. Vanoona nezvekodzero dzavanhu vanoti mashoko akataurwa navamakura anokonzeresa kuti pave neruvengo pakati pevanobva kunze kwenyika nezvizvarwa zvemuSouth Africa. Mumwe muzvina bhizimisi muSouth Africa neZimbabwe vaBrighton Sangore vanoti mashoko akadai anobata zvizvarwa zvisiri zvemuSouth Africa agara achitaurwa kwenguva yakareba muSouth Africa.
Tona zvatomira zvakaipa. Last time ndakasvikirwa nevakomana vakatora basa rangu emuno muSouth Africa vakati takuda kushanda izoni yedu izvi. Saka kutotanga zvakatotanga. Contract iyo yanga itori nemari yakawanda chaizvo mukati meupenyu hwangu. But yakabva yatotorwa. Pachata kutongonamatiro ndicho kuti amwana dai nyika yedu yanaka. Dai Mwari vatinzwira tsitsi, vatinzwira nyasha. Nyika yedu yaita sei yanaka. Ini shuwa-shuwa zvinhu zvavo vaakuzvida. Vaakuda kushanda vanhu vaya vati taimboti havadi kushanda but now they want to work. So I don't know. Zvinhu zvisina kutombomira zvakanaka. But chatino
sachigaro weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti mashoko akadai haafaniri kunge achibva pamuromo pemunhu anonyarikana savamakura.
Mashoko avaDavid Makura mukuru weGauteng province ekuti vanoda kudzivisa vabva kure vese kuti vasakwanise kuvhura zvitoro kana kuita mabasa madoko muguta reJohannesburg. Mashoko anorunzira kuti vabva kure vatorwa vekune dzimwe nyika vavhiringidzwe kana kurohwa kana kupondwa anouya panguva isiri iyo, nekuti iko zvino tiri kuona kuti kuvatyairi vemotokari hombe vemagonyeti vari kushungurudzwa vachinzi havasi vanhu vemunyika yeSouth Africa. Zvinokanganisa, zvinokonzera ruvengo, zvinokonzera mweya wezenofobia.
Vamavhinga vanoti mashoko avamakura anotyora kodzero dzevanhu uye handicho chaive chido chaimbove mutungamiriri weSouth Africa Mushakabvu Nelson Mandela.
Havasi kutaura mutemo sezvauri. Shuviro yavo yekuti vadzivise inotyora kodzero haitevedzani kana kuwirirana neutungamiri hwaivapo kare wana vaMandela nevamwe wairatidza kuremekedza hunhu nekuremekedza ukama hweSouth Africa nedzimwe nyika dzemuAfrica. Tinofanira kurangarira kuti nyika yeSouth Africa kuti igozowana rusununguko nekuzvitonga kuzere yakayamurwa zvakanyanya sei nedzimwe nyika dzakakomberedza dzinosanganisira Zambia, Mozambique neZimbabwe nedzimwewo. Asi iko zvino yoita sekuti vanhu vese vanenge vasiri vemuSouth Africa vanofanira kushungurudzwa. Hazvisi izvo.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti mashoko akataurwa navamakura kora mitemo yenyika iyo isina rusarura pakuvambwa kwemabhizimisi.
Takadzeya mashoko avaDavid Makura nokukadzi kakuru, nokuti zvavanotaura izvi ndizvo zvimwe zvatogarotaura kuti zvinokonzera kuti zvizvagwa zvezimwe nyika zviri muSouth Africa zvishungurudziwe. Mapolitician haafaniri kuva nechekuita nemafambisirwo anoitwa business muSouth Africa. Kazhinji panenge pachii, it's a free market economy. Pavanongofanira kupindira ndepavanenge vachiisa mitemo, asi mitemo iyi inenge ichifanira.
Tinotenda zvikuru Mo Blessing nguva yedu ndo yadyanana. Musakangana kuti kulive talk tichitarisa matambudziko akasangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 28 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ikhothi ithe ubaba uNdiweni angabhatala i-$500 yama-RTGS uza kuphuma, angaphuma ke ahlale emzini wakhe entaba zinduna njalo abe siyabika emapholiseni once every week nge-Friday.
Ngobelo kuxokozela kwenjabulo lapho umahluli womthethwandaba we-High Court wakobulawayo enqume ukuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebheyili ukuze athonisiswe evela ngekhaya induna uNdiweni.
He's unfounded. I've never heard of abductions. Izozo ndo propaganda mfana.
Akusilo qiniso lokho. Anyizake ngizwe ngokuthunjwa kwabantu. Yiwo amanga aluhlaza la. Anyizake ngikuzwe. Nxa kukhona okwenzakalayo okunjalo, kumele sikuzwe kuvela emapholiseni.
Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ithi izehlakalo zokuthunjwa kwabasekeli bebandla eliphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu ngamanga. Isizalwane seZimbabwe esezihlala kwele Melika phansi kwenhlanganiso yeChristian Fellowship International, CFI, banomhlangano wabomnyaka ngalimpela sonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Kube lokuxokozela kwenjabulo lapho umahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court wakobulawayo uJustice Thompson Mapikwa enqume ukuthi induna uMnumzana Felix Nhlanhla Yamango Ndiweni aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ukuze athonisiswe evela ngekhaya edabeni lwakhe lokuphikisa isigwebo asiphiwe ngumthethwandaba kaMantshi eselukhuni. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lobanje umchuchisi uMnumzana Kudakwashe Jaravaza etshele umahluli uJustice Thompson Mabhiwa ukuba kasivumi isicelo sikaNdiweni esokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail. UMabhiwa wale ukuvumelana laye esithi lelica lalilakho ukwesulwa. UMabhiwa unqume esipha unduna Ndiweni imvumo yokuba akhululwe lapho avalelwe khona ngokuhlawula isibambiso sebail samakhulu amahlanu amadola i-$500. Usikhwica mfundo uWelshman Ncube igqwetha lenkampani yemathonsi Ncube Law Chambers elimele uNdiweni labanye uchasisa okwenzakale namhlanje.
Ikhothi ithe ubaba uNdiweni angabhatala i-$500 yama-RTGS uza kuphuma, angaphuma ke ahlale emzini wakhe entaba zinduna njalo abe siyabika emapholiseni once every week nge-Friday anytime kusukela ku-6 ekuseni kusiya ku-6 wantamba. Yiko isinqumo sekhothi esiphumileyo leso.
Mhlaka 19 ngoNcwabakazi emthethandaba kaMantshi uJaravaza utshele idale ukuba uNdiweni wadiliza isibaya lothango lwesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. UMbele ubikwa wayemangalele ikhosikazi lakhe uNonkangelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda. Induna ibikwa yapha isinqumo sokuthi ikhosikazi likaMbele libuyele kibo okwenyanga ezintathu athi esephenduka. Kodwa yena wakhetha ukuhlala laye okwabangela ukuba induna ithume abantu ukuba bayediliza uthango lwesibaya sikaMbele ukuze asuke esigabeni ngoba ehluleke ukulandela isinqumo somkhokheli yomdabu. Ngakho ke eveza ukungahloniphi idale lenduna. Lokhu kubikwa kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Umonakalo wesibaya sikaMbele ubikwa ulesisindo samakhulu amathathu amadola i-$300. Rose. Encwadini yesicelo sesibambiso sebail, amagqwetha kaNdiweni athi isigwebo asitholayo asihambelani lomonakalo, njalo akulampahla eyachiswayo, lesikhali esasetshenziswa ukudiliza isibaya yisitsha esingasingozi. UNdiweni ubikwa walandela amasiko lemithetho yesintu eqhutshwa lapho umuntu ethe waphambanisa esigabeni. UNdiweni ubegwetshelwe ukuhlala ejele okomnyaka lenyanga eziyisithupha ngumantshi uGladmore Mushowe. Kusenjalo kulamalunga amahlanu eMthwakazi Republic Party asethe abotshwa ngemva kokuzolalela icala likanduna uNdiweni. Ababotshiweyo ngumnumzana Patron Xaba, uNdaba Zelizwe Ncube, uAkim Ndebele, uMongameli Mlotshwa, uPrince Mazilankatha Ncube. Laba basavalelwe eBulawayo Central Police SID Law and Order Section lapho osokukhangelelwe ukuba bathole igqetha labo, kodwa abakubotshelweyo abakakutshelwa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Kusenjalo ke abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi izehlakalo zokuthunjwa kwabasekeli bebandla eliphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu ngamanga alenhloso yokungcolisa uhulumende. Lokhu kugcizelelwe njalo ngabenhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lenhlatheli izindaba owenzelwe emahhovisini aweZimbabwe National Liberation War Veterans Association eHarare namhlanje. Unobhala wale nhlanganiso umnumzana Douglas Mayia uthe imbiko lemifanekiso yalabo abathi bathunjwa, bathiwa belimele kayisiwe yeqiniso, kodwa indlela yebandla eliphikisayo yokungcolisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu kuza ngemva kokuba inani lamalunga ebandla eliphisa le-MDC elithunjiweyo kumaviki ambalwa edluleyo liqhubeka liqonga. Umayiya uthi nxa lokhu kuthunjwa kwabantu kuliqiniso kumele kuveze sobala, njalo kuvele lasemapholiseni ayiyo alomlando wokucubungula lezi zehlakalo.
He's unfounded. I've never heard of abductions. Izo zondo propaganda mpana.
Akusilo qiniso lokho. Angizake ngizwe ngokuthunjwa kwabantu. Yiwo amanga aluhlaza la. Angizake ngikuzwe. Nxa kukhona okwenzakalayo okunjalo, kumele sikuzwe kuvela emapholiseni.
Uma iya uqhubeke ethi konke lokhu kwenziwa ngenhloso yokuthushezela ukuthi uZulu ajingisele ukuze iMDC igenqule uhulumende kaMnangagwa.
There is no need to try and get power. That is takes.
Akula sizathu sokuthatha amandla kuhulumende ofuna ukuthuthukisa inotho ngomnyaka ka-2030. Lokhu kwenzakala ngoba abemelika lapha eBritani bayakwazi ukuthi intuthuko le ingagcwaliseka, bayabe sebenqotshiwe. So siyaqhubekela phambili ngokuvikela lesi sizwe njengesakwenzayo kumpi yenkululeko.
Lokhu kugcizelwe umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum umnumzana Taurai Kantishaya, yena othe amazwe angentshonalanga anikeza iMDC imali ukuqoqa inhlelo zokudonga ukuthula ezinjengokutshengisela okunodlakela elizweni okuyikho osekudala ukuba osomabhizimusi bengabe lesifiso sokutshala imali eZimbabwe.
We must come to a point of understanding that we are under siege as a country. It's not about President Mnangagwa.
Kumele sizwisise ukuthi kulapha sihlaselayo njengesizwe akulani lochamisa lokho. Lokho kubhekane lathi sonke esifuna imisebenzi. Siswela imisebenzi ngoba akula muntu obuya le mali yaphandle ezisungula amabhizimusi. Inkohlakalo ayisiyo exotsha amabhizimusi kuleli, kodwa ukutshengisela lokhu okubhidliza impahla zabantu.
Kodwa lokhu kusole izingcwethe ezicubunga ezombusazwe ezithi imbiko enja kumelanga izwakale ivela kunkokheli yalabo abalwela ukukhulula leli lizwe. Umnumzana Mlungisi Dube uthe ukuthunjwa kwabantu kuveza isandla sikaMnangagwa ekuthunjeni kwabantu kusukela ilizwe lithatha uzibuse.
Kutsho ngumnumzana uMahia indaba edanisayo kakhulu ngoba nxa sikhangele ukubana abantu abasuka besiyalwela iZimbabwe babelwela ukuthi abantu beZimbabwe bekhululeke. Kodwa nxa sesinanzelela ukuthi amaoveti yiwo asengabantu abangabahlukuluzi babantu yikuswelakala kwenhlanhla enkulu kangaka. Ngoba siyananzelela ukubana akungeke kwenzakala ukubana abantu bebe bethathwa behlukuluzwa uhulumende engayenzi lutho. Kungani uhulumende engakwazisi ukuthi ebambe laba abantu abathatha abantu ezindlini ukuthi esitshengise nxa kungaengelasandla ekuthatheni kwabantu, esitshengise ngokubamba banabo izikliwi lezigebengu ezibamba abantu ezindlini.
Ukuhlukunyezwa kwabaveza imibono etshiyeneyo likahulumende kuqhubekela phambili ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukuboshwa, ukubhaxabulwa kakubi kanye nokuthunjwa. Izolo kusabalele imbiko yokutshwaya kakubi kwelinye ilunga le-MDC eKhwekhwe ngabacabajangelwayo ukuthi ngabasekeli be-ZANU-PF. Kodwa umsekeli kaMphathintambo uzokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mthodi ulobe enkundleni yokuxhumana yeTwitter ukuthi uhulumende akasoze azihluphe ngokutshayana kwamakhikhitha. Amalunga ebandla liphikisayo baveze ukukhonona ngendlela amapholisa akhanya edonda ukucubungula amacala wokuthunjwa kwabaningi elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Selokho sekudaba lunye sixoxelo nobhala jikelele kogatsha lwabatsha kubandla le-MDC kobulawayo. Umnumzana Pasha Raphael Spanda uthi wayedingwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha we-CIO ngeviki edluleyo abathi sebemswele bathumba uyise bamtshaya kakubi bamtshiya emangcwabeni eluveve eduzane le-Country Park eMadabukabusa. Umnumzana Spanda uthi uyawasola amazwi enhlanganiso yabalwa kumpi yenkululeko abathi lokho kungamanga ngoba kulobufakazi.
Ngizathanda ukukubeka kucaca ukuthi kamvumelani nabantu laba beZANU-PF abathi lokhu abathi ukuthunjwa kwabantu ngamanga, ngoba kula muntu ongafuna ukudlala ngempilo yakhe achaywe abanjwe kanzima azaza ayivukele esibhedlela azazithole kusesimweni esebe singayenzi. Ubufakazi bukhona bugcwele. Okokuqala, ubaba wami wathi ethunjwa wathi ethathwa ebusuku omakhelwane basendlini ethe Country Park bakuzwa lokho. Okwesibili, zikhona incwadi zikadokotela sikhuluma nje kunje sichitha kuchitshwa layo kuhanjiswa yena lokhu zeni esibhedlela esiyakhangelwa. Ubufakazi bukhona. Enye into futhi okufanisa abantu bezibabhe bebeyazi ukuthi khonkona ngakusoka kusiyo case eyodwa yena le esikhuluma ngayo. Maningi ama-activist kade sasezibhedlela. Sikhuluma nje izolo ukhona ochayiweyo u-chairperson wabontanga wama-youth e-Midlands. Uchayiwe izolo. And it's evident uchayiwe ngabantu ngama-youth e-ZANU-PF. Sikhuluma nje usesibhedlela. So aso zinto esingathi kumbe ngamanga kumbe izinto esizicabanga zimpilo zabantu lezi. And ungakunanzelela ukuthi okwinto okwangikhona kuyafanana ngoba kungani bathageta kumbe bahlose kumbe bakhangelele kakhulu ukuhlukuluza ontanga.
Imbangela ubona ingani kuyini yokuthi abantu bekhulume kanje, ngoba siyabona ukuthi bakhona abanye njalo abathi abakukholwa ukuthi ngempela abantu bayathunjwa betshaywa.
Okokuqala ufanisa ukuzwisise ukuthi abantu bonke abeZimbabwe akula muntu oyalayo ukuthi abantu bayathunjwa. Umuntu oyalayo kumbe abantu abayalayo ngabantu beZANU-PF. iZANU-PF yeyalayo ngoba yikho ekwenzayo. Sonke siyakwazi ukuthi kuningi kakhulu okwenziwa iZANU-PF bekuphika. Kuqalisela endabeni zeGukurawundi, endabeni zomrambatswina, kuze kufike endabeni zanamuhla abantu belokhu bethunjwa. Lokho kodwa into abanjani? Izinto abaziyalayo. So akusethu usukuze iZANU-PF isale ukuthi lokhu abakwenzi, lokhu ngamanga, siyakwazi konoko. Asonto yanamuhla iGukurawundi babehlezi beyiphika, yayihlezi saliwa lanamhla kuyaliwa ukuthi abantu bexolise. Mrambatswina lakho into efana nayo khathi sabantu bathunjwa abantu batsha abantu basezibhedlela sikhuluma so kumhlophe lokufana lento yena le yabayenzayo bayayala ukuthi lizwe limikulu kodwa kumhlophe kwaziwa ngumuntu wonke ukuthi hayi ilizwe elime kakubi umkhono uma usebenzi abantu abalamsebenzi akulamagetsi akulamanzi kodwa izanu p f yakuyala khonoko
lo ngumnumzana Patricia Sibanda onobhala jikelele ogatsha lwabatsha kuvandla le-MDC kobulawayo sixoxelaye ekhona kobulawayo kusenjalo ibandla leli lithi amapholisa alenqabele ukutshengisela eChinoyi leMhangura esithi kabaziswanga kuseselesikhathi njalo incwadi yabo ayitshengisi ukuthi ngobani abazakhuluma labantu kule imkhosi ibandla leli lenqatshelwe njalo ukutshengisela emadolobheni phose wonke ngamapholisa kumaviki ambalwa edluleyo esithi njalo lona lithi lokhu yikwephulwa kwesisekelo sombuso esilivumela ukwenza lokho. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo olwe-Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele-South Africa lapho abachayeli bamagonyethi bakwamanye amazwe abahlukunyezwa khona. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga enhlanganiso ebona ngeziqondiso zokuthengiselana kwenyamazana zendle e-Convention on International Trade in Endangered Species sites abikwa iningi lawo esekela isivumelwano sokumisa ukuthengiswa kwendlovu zemazweni awezwekazi le-Afrika kwamanye amazwe ikakhulu zisetshenziswa emidlalweni yokuzilibazisa emazweni athuthukileyo anjengeMelika. Uhlelo lapho esikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhlanje sikhangela ukwenziwa ngamakholwa esiKristu asebehlala eMelika. Abenhlanganiso yeChristian Fellowship International balomhlangano wabo abawenza kanye ngomnyaka bewenzela izigabeni ezichiyeneyo owalonyaka wenzelwa edolobheni leAtlanta esigabeni seGeorgia kusukela ngolwesihlanu mhlaka 30 kuNcwabakazi kuphela ngesonto mhlaka 1 kuMpandula 2019. Abaqoqe umhlangano walonyaka abesigabeni seGeorgia umfundisi Jaffert Ndemera okhokhela inkonzo yePilgrims Community Church engomunye njalo wabasungula linhlanganiso uthi akubizwa ozwayo lonyaka eAtlanta ngoba abeza emhlanganweni bazathola ukudla kwendlebe intshumayelo evela kubafundisi abambalwa abakhona pha eMelika labavela kwele Canada, Zimbabwe laseSouth Africa abagoqela umculi olodumo umfundisi Tokichi Faviro odume ngengoma yakhe ethi Ebenezer. Umfundisi Ndemera uchasisa kabanzi ngomhlangano wabo walonyaka kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Umhlangano we-CFI sawuqalisa ngo-2005 lapha e-Atlanta. Injongo yethu lapha e-America bekuyikumitha ama-needs achiyeneyo esilawo ngoba ngapha e-America kasila o-anti abasincedisayo kwezomendo, abantu abasincedisayo abantwana, ukukhulisa abantwana. Njalo ukuba le ndlela yokukhonza ngayo ebesikhonza ngayo ekhaya sizwa sile something missing ngendlela enjalo saqalisa i-CFI. So siyahlangana kanye ngomnyaka nge-Labor Day weekend ukuzadumisa uNkulunkulu wethu lokuzakhana ubuntu bethu lapha emhlabeni.
Wenzelwa ngapi lonyaka?
Lonyaka sise-Atlanta kodwa siyazama uku-rotator ukwenzela ukuthi kube le-fairness ku-travel kwabanye. Lonyaka sise-Crown Plaza Hotel 1825 Virginia Avenue lapha e-Atlanta. Ngomnyaka olandelayo siyabe siseDallas siyarotator ukuthi sincedisane njalo kwenzelo ukuthi injongo yawo njalo ngeyokuthi senze i-revival lapho esikhona ukuthi kungaba labantu abangangeni sonto kumbe abangelabudlelwana labantu bakithi beZimbabwe bebe sebekwazi ukuthi house lomhlangano lapha silabantu lapha kuyenzakala ngezikhathi eziningi sibili ukuthi abantu bathi hayi mina bengingazi ukuthi kule sonto lapha kumbe kule nhlangano enje kumbe kulabantu bakithi lapha. So iCFI isinika ithuba lokuthi sihlangane njalo sazane.
Ilizwe ongalipha kwabasekhaya bayesabela ukuthi nxa abantwana bangaza emazweni kabaseyi kukhonza ngendlela esilandelayo ekhaya. Lilakho yini ukuthi libamukele abantwana bona labo njalo babazise ukuthi nanana kulezi nsonto ezinje ezilakho ukuthi zikwakhe?
Kakhulu sibili, kunje ngisebenzisa umzekeliso wesonto ethi Pilgrims Community Church. Silabantwana abangu-6 abafikileyo abaza kuba ngama-students lapha for the next 4 years. I-CFI ilakho khonokho kunje one of ama-themes azabe efundiswa ku-CFI yalo nyaka yikuphendula umbuzo owokuthi when they see us, ama-young adults, ilizwe lisibona njani, njalo thina sifanele siphile njani. Njalo ukuphendula umbuzo wakho, abazali abasekhaya sifuna bahlaliseke sibili besazi ukuthi umntwana engavela azitshengise ukuthi hayi lami ngifuna ukuba phakathi kwenu, yebo ye, kulabantwana abakuthi ungeke wazi ukuthi silo mntwana wakithi, kube lalokho abangahlangana lakho. Kodwa abantwana abazivezayo siyazama sibili ukuthi sisebenze labo, sibancedise even isikolo, njalo lenhlala kahle yaleli lizwe, njalo lokukhumbula ukuthi singabantu abavela eZimbabwe, njalo sile identity yethu. Kule i-conference abantwana abancane bazabe be ama-children's ministry, one of the things abazabe bezenza yikupainta i-flag yethu eZimbabwe, lokufunda ukuthi each color ichoni. Sile njongo yokufundisa indaba ye-identity yalapho esivela khona. So abazali bethu kabazi sibili ukuthi we are working on abantwana. Esingakucela ukuthi basincedise yikuthi bakhuthaze abantwana ukuthi bengaze befike ngapha bedinge amasonto awakithi, ngoba lathi siyabe sisebenze lapho.
Isikhathi sethu asavumi. Ungaphinda njalo ukuthi lo mhlangano wenziwa nini, uphela nini, ngaphi kwangikhona?
Umhlangano uyabe useCrown Plaza Hotel, 1825 Virginia Avenue. Uzaqalisa ngolwesihlanu August 30th, uphele mhlaka September 1 ngesonto. So okwamalanga amathathu siyabe sindawonye sidumisa sikhuthazana, njalo sisazana sichumayela i-gospel.
Ababuyayo bakhanga bangabe bekhangeleleni?
Yebo ye, silabafundisi, silabahlabeleli abatshiyeneyo, silama gospel artists. The main one esilaye of course ngubaba uTT Chibabiro owahlabela ingoma ethi Ebenezer labanye. Silabachumayele abafundisi omalele bayabe bevela eCanada, silabachumayele abazabe bevela eDallas, abama inhlangano achiyeneyo obaba uSundire, obaba uKwesha, obaba uMarandure from the SDA in Dallas, silobaba uGuthu from the Atlanta SDA community.
Lo bekungumfundisi Jafet Ndemera wenhlanganiso yabokholo lwesiKristu Christian Fellowship International exoxa ngomhlangano wabo walonyaka lo. Praxedis Jeremiah weStudio 7. Ukuqhamuke udlakela edolobheni lePretoria kwele South Africa kwadutshulwa omunye umtshayeli wamateksi wafa. Lolu dlakela lubikwa luqale kulandela ukubulawa komunye umtshayeli wamateksi ngabacatshangelwa ukuthi ngabokuza. Imigwaqo ibivaliwe njalo lesitimela esivela edolobheni leCape Town sisiya eJohannesburg besingenelisi ukuhamba ngenxa yodlakela lolu. Abantu bangene ezitolo batshisa amathaya ezimota. Kodwa amapholisa afike adubula abantu laba ngenhlamvu zerabha bahaza lentuthu ehitshayo ukuze benelise ukuletha ukuthula. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zokuza kwele South Africa ye-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, othi bakhangelele ukuthi udlakela oluqondiswe kwabokuza luqhubekele phambili kunyanga ezilandelayo.
Mausa kumbula kahleshe ngo 2015 kuye kwabulawa kwabiswa izizalwane abantu bokuza lapha eSouth Africa eThekwini ngemva kokuba inkosi Silo siye sakhuluma sanikeza umbiko kwirali yazo. Sathi sikhulumile ukuthi noma abantu kufanele bahambe abantu bashaye. Esikubona kwenzakala njengamanje ukuthi sithola amalungu kahulumeni ominiso ngongqoshe nopremier njalo bekhuluma ngokuthi abantu bokuza badayisa impahla ezingekho emthethweni njalo bahijack amabuilding. Kanti futhi ke izolo upremier walana eGauteng wathi yena kunemisebenzi namabhizinisi okumele ukuthi abe ngawo abantu ezizalwane zalapha eSouth Africa kuphela. And kunenkulumo eningi lokhu ikhulunywa ngabantu ukuthi hayi ama-spaza shop lezi zitolo ezincane lezi ama-convenience shop ma eranwa ngabantu bangaphandle bona badayisa impahla ezibolileyo kanti futhi njalo babathathela ibhizinisi ngoba badayisa ngentengo ephansi. So kabakwazi ukukhompyutha nabo. So kahlehle sibona ukuthi lo mbiko okhushwayo ngumbiko wokuthi abantu bezitolo kabasadingakali abafunde lo bhizinisi lenzi ngabantu bokuza ngapha. Yikho upremier ekhuluma leyo nto. So uma upremier ekhuluma leyo nto bese kuvuka kuchisa izitolo kutontsha impahla ezitolo and singabona umthetho uthatha indawo yawo kusobala ukuthi abantu basuke bekhuthaze inkulumo ekhulunywa inkokheli. Now akuhlali kahle kithi lokho ngoba Richards Bay kuleli viki eliqalileyo nje bekuvaliwe impela kwashaya abantu abaningi ngobokuza. Akunamuntu oboshiweyo. Njengoba nje besibona namhlanje ePretoria, omunye sibonile ebhitula nge-rubber bullet wela phansi nephethe iTV ebaleka naye. Bathatha iTV yena bamyeka bambophanga. Kanti laba bantu as long as bengabotshwa uma besenza lamacala, ngeke bakubone ukuthi akulunganga bakwenzayo.
Kodwa imbiko ephumayo ithi yona okwenzakalayo lokhu ayisiko okokwenza labo kuza ngabachayeli nje bamateksi. Kungakuhamba njani khona?
Into eyenzakala ukuthi abashayeli bamatekisi babaqale lolu dushi izolo. Kunendaba eziphikisanayo othola ukuthi njengalokho kwenzakala eSoweto ngeviki eliphelileyo kwathiwa khona abantu bokuza badubula ingane kungekho ngane ebhijuliweyo. Izolo umbiko osuke kulaba abamatekisi otholakele ngokuthi osomatekisi bafike erenkini labasebenzela khona bathola iqembu labantu okuthiwa lelo qembu labantu bekungamaphoyisa abasolti ngamaphoyisa nalaba abafana laba badla izidakamizwa inyawo okubizwa ngenyawobhe. Basebesithi bona labo bantu abadayisela labo bafana izidakamizwa yini yilawo maphoyisa. Kwasekusiba nodushe ke phakathi kwabo lapho and kwagcina-ke omunye wabebhijuliwe. So yiwumbiko ovelayo lona. Bese kusithi ngemva kwalokho sebefithi bona sebesuka lapho sebehamba beqamba amanga besithi lo odutshuleyo ingani udutshuleyo ngabantu baseNigeria abadayisa izidakamizwa ngoba babalandileyo. Yikho manje sebelisa abantu bokuza. Ngaso sonke isikhathi uma kuzoqhathelwa nabantu bokuza kumele kuthiwe khona silisa ama-drugs kumbe izidakamizwa, silisa ukuthi kwenziwa amacala. Kanti yonke leyo nto leyo isuke nje ibe yikucatha ngoba uma kuyukuthi kuliswa izidakamizwa ama-TV ayizidakamizwa nana asebehamba bengena ey'tolo bewathatha. Ngoba ama-TV akanani ney'dakamizwa, iy'tolo kazinani ney'dakamizwa. Kufuneke bahambe ngoba bathi bona bayabazi abantu abadayisa izidakamizwa. Kabahambi ngani bafike bamthathe lo muntu bayenze ukubopha okuthiwa khona i-citizenship, i-citizen arrest. Bazibophele lo muntu lo bamse e-police station bayonikeza ufakazi bokuthi lo muntu udayisa izidakamizwa. Kwabenzi lokho kodwa bahamba bayoshisa iy'tolo bafike batshontshe bathathe impahla yabo okukhomba nje ukuthi ibugebengu obubangelwa yinzondo yabantu bokuza.
Lo mnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhonale eGoli.
Come on, 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 come on Sondela Mumondia, Mr. Bobis Nandamate, Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizinikele ngaphelela, Sondela Ngikumba Kumbe Kancane, ungesabi Likhatshana, angathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizinikele ngaphelela.
Sibonge ke lo mculo olifalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.